Hey Tata, hola Zimbabwe omuhle, ndinomgamshira emtshirongo chedu uhlelo The Connection lilami u Mike Hove. Welcome, welcome, welcome Zimbabwe omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name Zimbabwe omuhle is Mike Hove. Once again, Zimbabwe omuhle, welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Chirongwa chedu, chewe chidiki, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. Now, the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds. And the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. Plus 1202-619-2077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's plus 1202-465-0318. And, of course, if you're looking to call us live on air, it's plus 1202-619-2077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, internet, we're broadcasting live on our three web pages, those being www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and of course www.voandevile.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we'll be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Heita, hola, ndeipiko, hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is plus 1-202-465-0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, B-I-G-M-Y-K-E 3.
Now, with DJ Skyver, tonight Imali eqolo, uDJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Bulawayo Arts Awards. So limvotele bafethu, limvotele mthwakazo muhle. Musa Kanganwe, nasi pachirongwa tukubata nyaye yemamiro akaita zvinhu munyika. At Big Mike 3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Muhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ntebele. Now, siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours. Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
Coffee is still Nambusa, yeah. But right now my character, my guess, I need for at least eight hours. Yeah. I need 8 hours to so affect her. I don't know. Since then, 30 bugus. I need to see her. I need to check on my wife. I need to go to the hospital. I but I plan to change. Change the chemo. Say it's a pai se mandou uma gente se ganhar os jogos agora vamos ganhar pelo que as peças que vamos fazer vamos ganhar chance no terceiro dois ele põe com a mão antes antes agora esses com a irigeri que nos acabou ganhando a romano pois entram magazes não ganha saca o tenso manja mas eles têm tudo bem vamos varar vamos manja mas eles têm o mira o chagadi diesel o diesel mais generosa. Kumbuka basi alfande, posto basi daro basi dizi na generator alfande, muna sisi zamu ruone, ezo right now ata nyukuzwa kwa dizi lajio, tawuzwa kwa juu, muda baadhi zamani yego, wabawa ma six, wabadi zawe baba kwenye ndoa yao, wana kwa basi, kasa ndoa alfande mpo, dogo sisi kwa mama mirasa kati.
I'm John Alfonso, I'm a private tutor at a private school in Harare. Marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight and it's difficult and it's not good for my health. Look at my eyes using the candlelight isn't that bright. Now I can take an aid of my phone to assist me in marking this work. Look at this, it's quite difficult for me. And I'm worried, I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, That will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just vanished in thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe moshe liazibonela nje muri kuzvionera mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi ari ngoenda 10-12 hours. Vanhu havana magetsi, muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema, hanzi aiwa nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema vachiti hora itisa kutenga majenereta, asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up Zimbabwe muhle. So kuti chii chichaitika hatisi kuziva. Takatarisira kuti magesi angu nhasi achapinda muchirongwa, vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe muhle. Kwotosiloku sikudhava nyune, tichiri panyaya imwe chete, VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground and here he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barbershop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power, or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25 megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for viewing news, Harare.
Shout out to my man, Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Manzinzwira abantu achinyatsotsanangura, the businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwamayusa khalali nganye seluhlupha abantu abosomabhizimusi, ma businessmen varikujema hanzi mayusa anesapa. Asi, helping me tackle this issue tonight is my first guest, Umnumzana John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchironga zviri kufamba here mukoma?
Ya muche zviri zve.
Aiwa, tukufara tinomugamuchira muchironga. Nyaya iri mugango muri kuinzwa, vanhu vari kuchema paground. Ndimi kamunoita zvemabhizinesi hanzi vamwe vari kuti chinhu chaora ichi, imunoti
samaonero atinoita sevechidiki atitika vari mumabhizinesi, tinoona kuti chinhu hachina kuora ende hatifungi kuti chichaora, nekuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvi as we speak, president varoda kuzama kuti ikonomi yedu ibude from the informal to formal sector. Tanga tajaira situation yekuita zvinhu zvedu zviri informal, but we are trying kuti zvive formal. Then mukatarisa pane nyaya yamaaustrity measures iri kuitwa naminister of finance yekuzama kukata macost to survive within our means, iyo iri kurwadza panguva ino yatiri, but mufaro uri kumberi. Hatitsungirirei timbopusha handichana zvinhu zvinonoa Because what we want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are trying to make sure that we never make any demands we see. Because we are going to now. Because particularly so far, some of our members are in labor. Are going to push us to make a bude. Some of us are 2-3 months. We are going to change. We are going to go pay them. Because dispensation is ripo. Imbo push us to change them.
As one change, you know, so 2-3 months say, go and run him a Korea Kawanda, which Chema Chema, I was not Nakumira Zaganak, Bamnanga Gawakatura Matomu at Rin 2017, late 2017. Now, Nasi, instead, things seem to be getting worse. Nasi, Fio Yakuira, Mungati, Vanu Fanongo, for how long, Muchiti Vanu in Gawashing?
Yeah, Munas, Nufana Kuito, Apata, Isema Yutan, did you? Nufana Kushanda. Angizika, nika ino kuti imire zakanaka, ino dama yuti, ano shungu ne kuishandida. The people or young people with the passion to work. Muko wana patine kita zuguri mapaya, kuno ziwa kuti Zimbabwe is agro-based economy, angizika. Sa kuti tukwanza kusumu za ekonomi edu, tufana kusimbara zakanaka kunya zukurima. Nasi chaye na nene meeting na Minister of Agriculture, nishiva uonesa ma challenges, tukusanga nao, sewa na watu iki unezu kurima, angizika. Some of my young people are crying about near the land. And here, when I'm talking capital, I'm talking about sound financial support. Quite support you could have 5,000. I know the we need a sound financial support. When they are saying we've supported these young farmers, they are prepared to produce. And here, so all those issues, soon as long as soon as or at once after a meeting to publish it on Facebook and TV, soon as it equals the underground, just the womb pickers are anaka, my package, actually, I pay a good deal, never eat your remnants of Kurima, Ravans and the Urumin, so Parua Pachin. Those are cheating, Gatimbor and Bataka Sungirida, Tone to support Ramananga on a vision, Nevanayo, you put in every end of the baby. Imkaona Kumasure. Kono miedu yanga ichi zikira pasi, ichi bedo unakuhira pasi. But ilu kutraya kusumu ziwa kutiende mberi. Chai inoda vana vechi iki, vana shungu ze kushanda. We need to be prepared to work for our country. As my youth, my advice, ati siye izwe kuita ma cry babies. We can't continue as wanawa iki kuita ma press statements, tukila nyama price. But we need to take action on the ground. We need to produce. Alidiga. Atiko nuku chemera kutipu wakwira. Iyo ninda iripo. Wanavashi di ngawa indi tinorima. The commander culture is there for us, my young people. Let's take part, let's participate, let's produce for the country. Iwanezino. Even same nukuma mines. Let's talk to the minister we mining. Tiwane maklemzi ya kumaina. Sawa nabadiki.
Joining me as my second guest is an economist. He's going to break it down. Earlier on, that are going to break down what exactly is going on, Jalama repercussions of all these things that are happening at least. So joining me, Ekungweni from Zimbabwe, Ngumnumzana Umasimba Kuchera. Ba Kuchera, ma kadi enyumkom?
That's a small correction. England, this is economic analyst.
Every other week, something is either gone up or something is lost. This is just the starting as something gets better.
I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, there's a kuti zvinakumira zvakanaka as it stands. That's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises, but on a daily basis, things are getting worse. Situation at Ganasi, which is Ukira quite a few, the Kunorewa Kuti, Vanuatu and a less 46% Pamaritza was on Gavanas. And then. So, Jasmorewa and Zoguti, Imi Maria, my Shandisa, Kutenga Chingwa, Kanakutenga Zunazunza, Munokanta Shandisa, is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yet chandisa kana mune motors at all. So it's either Muruku Badala Mariana Kondi at Kire Nashi in Kandia Garaka is only story $2 shift. So another Ramesh Kure are looking at $3-4. But Mari Iruku Pinda Mwonge Kaska kuwana zinuzi, zawani kwa sida kutuwange wa tishandika. Nesibiki wangwe wa siri hao kuminda, wa decide hao kuita ma business, hao angawaye kutengesa zinuzi, hao ne telemarketing, angawaye kuita sayo, hawa skupanzwa hao kutuzi, airtime ya wano shandika ya kakwira, kwenye zishio ya kuenda kutawo mikuwa wano wana internet ya kakwira, andu nuzi. Saka zote zinuzi, mokanganisa, zinokanganisa ma business yesibiki awasi wese wesibiki watakwanisa kuenda kumunda awasi wese watakwanisa kuenda kumamai
right Masimba what's in ukubambe alright what's in ukubuze ngesi ndebeleke uyezu umnumzana umuchenje ushilo watai ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make uthola I land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo siloku isimo somnotho siloku sigugudeka abantu ngempela have to live somehow
right oqala umele siwenze ukuthi sivukone ukuthi udubo ngaba kuyini kuyini impangela enze ukuthi sibe kubanga esibilo khathesi kulezizathu ezintathu engizosilandisa lapha oqala i-corruption inkohlakalo sibili ukuthi into izimali kanjani sizibona ukuthi ziyadliwa ngendlela engacacile ungakhangela kule ndaba zezinara kule ndaba ze-GNP ama-parastatals amaningi kule nkohlakalo kumele siyilungise khathesi izipho isibuyele emgwaqweni bathi yi-60 cents kodwa siyakwazi ukuthi sikhula izupko ibikhona abadala bethu bekhula izupko ibikhona kuyini okwabangela ukuthi izupko eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze le izupko esibuyile yendalo ingawe phansi okwesibili ukuthi kumele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana iqiniso hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe singaba nembono ejeneyo kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usi opposition usi imali cha uthi umuntu unika ababizo abanene akumelanga kwenze njalo kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi ungazikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingabona ukuthi wenzelani. Into le ukuthi ngishiwe into le ukupheka isinkwa, uhulumende kathiyane lo ufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokuyibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi
umasinkwa.
Athi ukuthi uhulumende uzaba nenkampani ezapheka isinkwa, uhulumende uzaba nenkampani
Masimbo, wathi ngikubamba umlomo kancane just for 2 seconds. Hold on to that point. Ngiyeza kuwe manje, wathi ngithatha umlaleli and then I'll come back to you, angithi? Right, ngiyeza ukuthi ngilo mlaleli ecingweni, liyamuzwa nangumnumzana uMasimba Khushera. Yena, he's an economic commentator. Uyachasisa umbono wakhe ngo-double khona egudwini. Lina lithini? Bhalani imilayezelo. Ngiyabona ngempela ukuthi abantu bayangena ngobuningi babo. Ngiyabonga kakhulu. Sheyani uhlelo, singene ngobuningi bethu. Athi ndukunzona, ndinemthereri. I have a caller. Ngilo mlaleli ecingweni. Caller, caller, mthereri. Usungenele kuhlelo. Maphinda Mtshirongwa. Zwiri kufambe.
Hello there.
Yes, yes, chief. How are you?
I'm fine. What about you?
I am happy, happy if you are happy.
Hayi wathi nokuthirongwa ngeni momu mutimbopa umazana wathi nenge tina mukufunga kwedu nokumukuita.
Chirongwa ndechenyu baba, pinda itinzwe kuti maonerenyu.
Maonera atiri kuita ndekuti munoona kana munhu uchimanya nomakarimwa, it's very difficult kuti ungaita speed yakaperera kumanya kwako kwese. Ndozvaakuita hurumende yedu parizvino.
Ndindawo muchidaro wagumba.
Vari kuregera vanhu vachiita zvavanoda ivo varipo. Nokuti ndo basa ravo rokuita everything stable. Nokuti first of all vakatanga kubvisa mavendors nanatevei mumugwagwa umu. Ndinoona kuti zvinhu zvese zvingafamba zvakanaka. Nokuti ndo vanhu vari kukwidza nokudzika ikonomi yedu muzimbabwe. Zvinofanana kana hove chaijai ichifamba pana mhane mhepo yakawandisa pamazaizai. Aiaaperera. Saka hurumende yedu ipapo ngaizame kuti igadzirise zvinhu, because kuno kumarural areas kwatiri kunoko tarizamire vakuru.
Saka mambo wana here mukana wekukwira mabhazi? Ndikunzwa kuti mabhazi ezupko atanga manje kushanda.
Mabhazi ezupko kunovaitazupko chiiaumadhorobheni.
Ndokumbira kuti mudzokerore zvamataura, nekuti hamusi kuhwika foni yenyu inenge iringo breka.
Ya ndiri kuti inini kuno kumarura kwatiri hakuna mabhazi ezvupuko. Zvupuko inowanikwa mumataoni, plus vakati haya mamwe makambani aya ane mabhazi akawanda wanda fanika vana kura kurehwa. Saka iyo zvupuko pachayo yakatoparara, pasina zviripo pacho. Nokuti tisisu vanhu vacho tinenge tichizama kuti tigadzirirwe zvinhu, munoziva kuti hosi yachipanga vakazoti vana kwati kwati. Nokuti kana chodeno hurumende ikabatsirana papapa, isu tinopinda tichitora. Kuno kumareserva kwedu makliniki ese nezvikoro zvakanga zvava nemaenja masora iwawo, hati hakuna kana one chiripo chiri kufanishena. Saka zvese zvese zvandiona kuti pane chinobuda.
Totobvunza imi.
Hapana chinobuda except kuti kana topinda pa full swing controlling, ndokuti zvinhu zvifambe. Kocha ari kukwidzira mafuta chii?
Aiwa, tisakunzwa zvakanaka vagumbo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Vakuru zvakatioma izvi.
Ndizvo izvozvo, hamusi mega muri kuchema.
Nokuti kana choro ini ndinokamara kamudhudhu chaku chako handichakwanisi kuzazotengera mudhudhu ndiri parizvino. Saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro?
Aiwa, tichatobvunza vakuru. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Kana ngavatoita right off that bond ravei namaRTGS, right completing off mani ndokuti vanasipateleni vana kudima tiri dzire vabve mugwagwa.
Haiwa, si uzwile baba Kombo. Haiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Pane vamwe vaoteerera vakatomira kupinda parunare, tinotenda zvikuru handisi. Right, ndiyamuzwa nangu baba Kombo yakhalala uti hai, even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa yokuthi i-fuel sibiza imali enengi. Ngenani kuhlelo mjwakazo omuhle, asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu. Tikutepenyura ndambotshaura ndikatsanangura ndikati tikutepenyura pane mapage edu matatu. VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe, sikhona njalo ku VOA Studio 7. Hanzi pane makomments awandisa zveko. Chokwadi ndikutopembera mapinda neuwandu henyu. And it is failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual. However, he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki. Hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo. Aiwa, vanhu vakawanda vari kutochema chema, vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo, tinotenda zvikuru. Asambane kukasi letu ele VOA Ndebele. Right, kulo Sydney uti sizwa ezindala machono. Sizwa, Sydney unjani mnumzana. Nangu Maluleki ukona uti unjani, nangu ya pindu uti John don't lie to us youths. Ai, agavumi. Nangu Pelandaba uti unjani mfoka wobe. Ai, ngapila wenu unjani. Nangu Boas Jaya kuru ya kuluma loko kushiwa mnumzana umchenje. Uti kinani, let's hope uti izinto zizalunga. Kodwa let's go back to Vamchenje. Tinzo maundravo pamusoro pezvabuda thus far. Vamchenje mchiripo parunare.
Ya, ndiripo.
Right, manzwa zvirikutaurwa nemunhu wese ari kupinda muchirongwa. Mambobata nyaya yeland zvikanzi nava kuchera hongu chinjakanaka asi not all youths have access to it. Mungati.
Yeah. Muna takatasa panyaya dzeland handitika. Pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth. Pane mayuta akawanda pakatorwa land nava kure vedu vakange vasina access kwaini handitika. But pa land iripo tirikuda kuti paitigadzira anonzi ma partnerships handitika nevane land kudhara, because land yedu hapana pairi kuchatamuka, iri kuramba yakangodaro. So tirikuda kuti pane mayuth ari in passion nenyaya dzefarming. Ndobana mboti ndamboita meeting nhasi neve municipal culture achimboonesana navo. Then tinoda kuencourage mayouth aite masmall scale farming. Mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekunana Japan, havana land yakakura, but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo. Mayouth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa, but tisina capacity yekuproducer. Tina wabereki vedu vane minda yavanayo ma 5 6 hectares aripo. Let's utilize mukaita vanhu vane internet simbo google munhu anonzi aninyaga wokukinya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achita ma watermelons on a 3 hectare plot, which means kana une apa ifamu rimbereki wapi. I have another youth from Masvingo who's doing a got on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth have a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because when they're trying to pursue issue ownership of land, it's issue is really very sensitive. And it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parunare nditore mutereri nyezi kuti sino munyo mulaleli okonekwe ngweni kola kola mutereri tinokamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki mapinda mapinda ndiani ari parunare.
Ndinguruma Mike.
Zviri kufamba here?
Zviri nani chaizvo.
Ndiani ari parunare?
Ndinonzi Mike kuchitungwiza.
Tadzita zviri kufamba here?
Zviri nani, shamwari chaomerwa.
Hanziko.
hamuchenji yavo iyo yavari kutaura ndona sekuti inonzi big dreaming chaizvo
nhinda
ikonomi iri muZimbabwe haichati zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvozvo zvisina basa rezvinhu ikonomi is dying off every minute. Everything is deteriorating. So how do you talk of a war day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are sliding a step downward. We have never moved upwards.
Months. Mkoma Mike Manzo ere zvambotaurwa una vamuchenje hanzi aiwa these are my symptoms ezvinhu hanzi mukango shinga brave through it hanzi ramangwana zvitanaka hamubvumira munoti ine maondrao
hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo rambai makashinga yavo iyo ndo yautouraya vanhu vese vakutopera kuita varombo everyone is becoming poorer and poorer except for a handful of people vari corrupt vanobvutabvuta munda ivavavo. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally and it will never rise again.
Aiwa tinotenda zvikuru sadzita.
Mukoma Mike, there are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point kuti apa pane chiri kuitwa chiri kunzwa ikonomi yemuZimbabwe kuti it revise? What improvement has they made so far since they took over?
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Mike. Ndiri kuti pane vamwe vateereri saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Ini ndiri kuti vanhu ava vari kunyepa. They are instilling hope in people which will never come back. There is no hope in Zimbabwe so far. Iye ari kutaura how many farmers are able to farm muminda umu iyo fuel yakakwira kudai, who will sponsor them? 5,000 is a lot of money if it was going to be given to people who have a stable economy. But yes, stock of 5,000, kana 20,000 yacho, what did you buy out of that much?
Aiwa takunzwa zvakanaka. Thank you so much Mukoma Mike nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week and this.
Okay, wonderful.
Masparka sando dzenyu. Lamuzwa nangu munomzana uMike silebizwe lifanayo kuti hayi angikholi lokho kushiwo ngumchenje kuti hayi isimo somnotho siloku sigugudeka. Lila lithini ngodaba lukhona egudwini sibona abantu ukuthi bathini emakhasinethi amathathu. Nangu Vusi Mpofu uthi ngikhona uthi bra Mike how you doing? I'm good. Ekhaya kunzima kakhulu, too much corruption kuhulumende. Ngibingelele umlaleli we Studio 7 elupane uthi ubaba uJokonia Mpofu ngiyabonga. Uyamnuzwa mnumzana Mpofu. Nangu Vusi uthi ngiyakubingelela. Usikhumbuzo Mlalazi uyakhuluma na isikalanga, mina ngisikhona isikalanga kodwa wothi ngizame uthi mawatini bakalanga kubolilima. I'm guessing uthi how are you doing the abantu abazi amakalanga who are from Bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile. Nansi udaba lukhona egudwini, ndiyo ngiyathi nayo mgango. Nasi tiri kutarisa mamiro akaita upfumi wenyika muZimbabwe tichitarisana nezviri kusangana newechidiki, especially avo vari business and pachirongwa tinava John Muchenje who is a commercial farmer nayo ari munhu wechidiki uyezve tinava Masimba Kuchera nayo vanonyatsozeya nyaya dzezvemamiriro eupfumi wenyika. Woti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera. Kuchera usakona icingweni right abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forth? What could be the consequences of fuel going up?
Right, you see what happens is fuel is a cost driver and the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in a fuel cost. Because if I make my product in Chitungwini, and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Transport. And transport is a part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling meal, cooking oil, even into everything, a soft drinks, and so on. Already we feel what the transport has already started going up as of tonight. So this is what we should expect from a fuel, increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also forces increase in the near future. So amandla to also go up.
Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi ngikubambe kancane icingweni kuchera ngiza kuwe manje angithi. Ndikuzondine mthereri kola kola mthereri mapinda mchongwa nasifoni yangu iri kufaya. Okhona ecingweni yaripo padrunare ndiani?
Ndizowewo.
Mkoma Joel zviri kufamba.
Hazi kufamba makadiwe ikoko.
Aiwa, motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwacho kuZimbabwe? Handiri Zimbabwe inyika huru kam.
Kugokwe.
Ye, kugokwe. Nasi mitengo yefuel, price yefuel yakwira. Kugokwe zviri kufamba zvakanaka here?
Kana zvinhu zvese zvakwira, hapana nechekutengeka zvachose.
Hanzi iko.
Ndaiti hangu vamuchenje vachitaurawo. Kana ivo zvichivafambira hwavo ka. Vari right, but Zimbabwe yakakura, vanhu vakawanda vari kutambura, vari kuchema-chema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sezvamataura muchiti zvinhu zviri kuvafambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kukufambirawo iwe semuwechidiki mungati.
Hazvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda, ini hatira kuwana munda. Wokurima plus hatisi tese tinowana zvokurimisa. Hurumende inokopo avo neavo vamwe vazhinji vasina. Saka sitoro imwe chete zvara inoruma munhu wese. Manje zvakaoma zviri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti tinoda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonero enyu todi?
Tofa wangu samusoro pamwe chete tichionesana. Ivo dei vangohwirawo kuti kune vamwe vanoshanda, vamwe vasingashandi. Tine harahwa, tine zvirema, tine chembere, tine nherera
dziri
kupinda mushopu imwe chete. Saka vanhu ivavo vese vanorarama sei?
Aiwa mukoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Zvakanaka.
Mudzoke next week handisi.
Thank you.
Nangu mnumzana Ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle, ngenani phela kuhlelo, ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Regai ndiyele kuna vamchenje. Vamchenje muripo parunare lapho. Vamchenje.
Ya, ndiripo, hello.
Right, nyaya iri yefuel inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anoita basa rekurima, manzwa ava kuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa, usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semunhu anoita basa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
Zvazvinoita ndeizvo handitika. Ndafarira kuti pane umwe ambotaura the economic analyst handitika achitaura nenyaya the effects of increase in price of fuel. It correlates with other activities. But samaonero edu hazvifani kunyanyo kwidza maprice. Yes, fuel inodetermina ma cost of production. But hazvifani kunyanya because hurumende yaisa statement. Vati vezera vati ivo kubva nhasi kusvika musi wa 29 I think for about five days or so up to 26 handitika, which means it's just a temporary price yavaisa pamazuva iwo. Let's wait and see kuti inofambiswa sei. So fuel each affect as I my price, my commodities. But as far as my change my price completely like 100%, but as far as my increase, I see it justified. If you put Munano Quiza, Quia Kurame 46%, Munano Quiza, soon as I say 50%, 100%. So we need to look at the holistic approach. What are the factors of production that lead me to produce maize? It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect to quit the price. Never do the percentages. One not affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, I'm changing.
These people, we should have some ethics.
Batai parra ndukudzoka kwamuri panyaya iyo ma ethics ndukudzoka for chingobatai for 2 seconds ndukudzoka kwamuri handisi.
Okay,
right, ngiyezwa kuti ngilomlaleli icingweni ithi nemthereri ari parra nare ndiani.
Awe muri
right. Eh, tiri right, ndiani ari parra nare apo.
Ndinozi Gabriel.
Nkoma Gabriel, zviri kufamba.
Zviri kufamba.
Muri kufonera muri kupi ko?
Ili ndiri ku South Africa kuMpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiri wari nobuda zuva
chaiko. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi ne muso china apfuura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar rakwira dollar iradona value yere bond radona saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho iradona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare saka zvinoreva kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane maconsequences izvo izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingwa nayo vakatarisira kuti ichakwira price yetransport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenji avo navakuchenja avo vamuchenji avo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga izvozvi vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega
inda
inyika yezanupiefu bhikozi vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nokuti fiuro yazokwira zvii zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iyeye akaenda kuchikoro handifungi ndikutoona kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanogoda kungoshanda nezvibhakira bhikozi hapana kana hwana anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chinoti
regai ndipe vamuchenje
vakuru vamuna vava ndivandiudzewo kuti pavakamboona price yakwidzwa ikasiiswa ndepapi kunze kwezukuko yavakudoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa umu nyumba yatongovhara futi kambani yacho semavharira yatamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura neumumuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemaraita kuti vagondipindura bhikozi vakuru ava vanondirwadza serezi vanoita vagokunge kampani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichavapa mukana handisi mukoma
tiri mutsango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvirideyi.
Aiwa kunzwai zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri hapinda muchirongwa. Ndikunzwa kuti I have my other caller hapinda muchirongwa. Ngubanokone cingweni aripo parinare ndiani?
Ngoma Mike.
Aiwa tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa, tiripo makadi henyu?
Racha anodzigare matonhodze.
Yeva matonhodze, zviri kufamba here?
Nano zviri nani chose.
Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze?
Kurasenbek Lopez.
Right, zviri kufamba.
Zvinonharo zvinhu zvacho izvi nekuti panabandiri kuzva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura zvikatatsuyama muromo panyaya dzeikonomi asi yasandiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. economy kufa kwaya kunozongoonekwa sema symptoms ndiye zvinhu zviripo saka tikara pama symptoms tikadza kurapa hosha chaiyo chaiyo inova politics hapana kwatinoenda zvatiri kuita zvakafanana halo halo
ndikunzwa endirai mberi
zvatiri kuita ine kwandakakurira kumusha taipandira shiri saka pataipandira shiri pataishandisa taishandisa urimbo nemudzutu saka mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pane munhu akapa mudzutu yomwe munhu ine urimbo akatitandira nayo asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa kwacho pane zvikoto kuti kana shiri dzaida kumhara dzati shiri dzida dzambururuka dzoenda saka pasitueshen yakadaro yopedza gore kana makore mairi makamira mwachida kutandira mwachidzinga shiri saka zvinoita zvinoita ndezvekuti awa uyu arida kutandira neuya kuti mudzutu ndeyake ngaatanga kugara pasi otaurirana wogumirana wogona kugowana kana zvogona kugowana wotanga kushanda wachienderera mberi ndopasitueshen patiri saka nyange mutuli mumwe newamwe wake wakuita asi rakanyanyisa rakanaka chose rokugona kuerereza kuti wafungire nyika asi agore ripo ndirikuti kana pata political stability hapana kwatinogona kuenda senyika tatagora oga tigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivironga yaro hwedu hweikonomi tasunga tisunga mberi
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze
ndinotenda kuti gundozi racho ranyaita pfupi ukadzonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo ari kubuda kunze saka chandotonga kasvisira ii tambogona kutsvaga bhuraketi rakakura notinyaaita dzonza mudhonzero wei hakuna kwatinogona kusvika ndinotenda
aiwa mudzoke next week handisi
ndapedza
right regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri vamuchenje muchiripo parunharere
ya ndiripo
chipindurai kune vateereri vangu vachikanda mibvunzo kwamuri
ya ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni akaitaura nyaya dzepolitics ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuzimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika nobva nyaya dzavamuenda kukoti nobva vanoonwa kuti tikoko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics so as mazimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics taakutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo but tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuura kudhara takutaura nyaya dzekuvaka nyika
saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenjo nyika yacho yovakwa sei
aiwo vamunanga vakataura nyaya dzedialogue dzeunity huyai tobatane pamwe chete but unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika inoze kuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti zanupiefu yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muzimbabwe
vamuchenje
zvoita kunge zifi havagari muzimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanodadzira masanctions and also the same people who voted for them.
Vamuchenje, regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handiti right ndiri kunzwa kuti ndine muteereri kona kona muteereri pasara 7 minutes muchirongwa saka ndikukupa 1 minute mapinda muchirongwa okone cingweni ndiani
ndimukanya
mukanya zviri kufamba
hazviri kufamba
1 minute taurai maonereni
unoona dambudziko atiinaro dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanozova shoko ramwari kuna Matiyo 15 pa14 Jesu anoti bofu harigozotungamirira rimwe bofu kana mabofu akatungamirira anowera mugomba ose ari maviri
Next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondoro zvakanaka handisi. Right, regai ndi manye kuna vama Simba Kuchera. Mnumza na Kuchera, usako ni kwenye nina?
Engona.
Right, umzulu umchenje ese tintu taba luama ethics. Ese siti yebo ngempela kwa susi, like you can understand nga usu kwezi ntengo yempasa. Kodwa uti hai ngege uti ujustify uku kwezi ntengo usu kupili price nye 100%. Abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina, like you said, we have to cover our cost of expenses. Njalo kumele lami njengomuntu ngiphile. Wena ungathini ngodaba lukhona yena uyasho ukuthi right. Njengo somabhizimusi you must have ethics.
Yeah, it is right. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government.
Mm-hmm.
But I want to deal with this issue of sanctions.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to loot paracetamol.
Mm.
Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact.
Mm-hmm.
But how can you explain to someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me they are sanctions? Yo, asma sanctions, I'm changing. Muka to bonye pira vas. Asma sanctions, umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona variru kwa kumachere. Doku tishuzezu tange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Munoesa yaba, ngaya ndeku kujere. Iko kondo kwa anofana kugara. Inini wa mchenge, kanamori clean. Tosha ndatezu wakanaka. But kana tine mbaza, paka tipendu kwa ngati zire gire. Let the past be the past, bygones be bygones. No, that will not wait.
Right.
No, but encourage
Kuchera isikhathi tu wathi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigcuba uhlelo. Ngiyabonga kakhulu lo ngena kuhlelo ngithi.
No, ulungile.
Right, vamuchenje tokupa imkano yenyu chirongwa pasara 2 minutes. Saka ndokupai 1 minute kuti mupindire va Kuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzira.
Chokutanga ndinowira nawo vakuchera nenyaya yecorruption. Corruption ni imhonzi yakashata. Ndaona vachikotanya dzakaita kuzinara. Minister vedu vetransport vakatopindira nyacho. Ndakaona zvinzi vanhu veko vakasuspendwa. Ende tinoti vakabatwa kumakots ngavaende kujere. Pasi neuori, pasi nekuba. Hatidi mbavha munyika yedu, ndoti nyika yedu ibudirire. Then ndakananga nenyaya dzemayouth. Not let's utilize mkana watinao tina president medwa mnangagwa very listening president wakavura dora avo rekuti tikatine zuchemo sewa na wadiki nandu yeko sikuwa avo tino discussa nao wakavura wanotipatira let's also participate muma program urumende anobuda like wana commander grouch as this program are not partisans unuzewa na wema youth emu Zimbabwe let's participate any program ya buda ya urumende and the itese regardless of our party and the itino benefita, tisuma Zimbabweans acho, tisuma na watiki, panichine Simba reku waka nyika. Tidoti pamberine kuwaka nyika yedu, pamberine kubudiria.
Mm-hmm. Wachonu mchenje, tinotenda zukuru, nekupinda mchirongwa.
Nyotenda maitabasa.
Right, libazwile bonke boba bayile bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo, udaba lwecorruption, phansi ngocorruption, kodwa umtshenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo, phambili lokubambana, phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo. Lini lithini isikhathi do, isikhathi do. Hai, mtawa kumuhle, Zimbabwe kumuhle, ndino tena zukuru, mapinda mchirongane huwandu enyu, manzwa kuwa masimba kuchera, uyeze wa John Muchenje. Ina angu nguwe yangu ndia pera panapa, ngatisanga ne msue shondo, apo panchake njikupako raizu mwenyaya, tinoendra na newe chidiki, uyeze viki ruguya, mchange ndiripo pano, kwa chirongwa chenu, chewe chidiki, chirongwa The Connection. Anokuoneka ine mfaru, ndino enyu Mike Hove, bye bye!